manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 15 2018 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomira pamberi pekomishini yavakalema Moshande kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasinawo kukokwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nemapato vozeya kubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto gore rapera. Studio 7 yabatana neMedia Center kuenda kunotaura nevagari vekwaMutoko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore mirizhonga yakaitika muHarare muna Nyamavhuvhu yakoka mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopindura nyaya yavari kupomerwa yekuti ndivo vakakonzeresa mirizhonga iyi. Asi nhasi vamwe vana chiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association vaburitsawo gwaro rinoratidza kuti vanhu vakawanda pane vari kutaurwa vakatopfurwa nemauto uye vakawanda wavo vaitya kuti vaende kunopa uchapupu vachifunga kuti vanogona kusungwa. Asi vachamisa vachitaurawo nevatori venhau vati havasi kuzomira pamberi pekomishini iyi kana vaMunangagwa vasina kushevedzwa. Mutore duenau Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo pamogen tsvangirai house muHarare nhasi vachamisa vati vatambira tsamba yakanyorwa nasachigaro wekomisheni iyi avo vaimbova mutungamiri weSouth Africa kwechinguvana vaKhalima Motlanthe yekuvakoka kuti vazopa humbo kukomisheni. Mutsamba iyi iyo iri mumaoko eStudio 7 vaMotlanthe vati vachamisa vanofanira kupindura kumhosva yavakapomerwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni yavo wekuti ndivo vakakonzeresa mirizhonga yemusi waOne Nyamavhuvhu yakazoita kuti vanhu vatanhatu vafe uye vazhinji vakuvare mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Vamwe vakumbirwa nekomisheni iyi kuti vazopa ufakazi mutevedzeri wasachigaro weMDC vatendai biti vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance kuHarare South avo vaimbova nhengo yeZANU PF vaShadrack Mashaya Mombe pamwe navaJim Kunaka vebato reNational Patriotic Front asi vachamisa vati havasi kuzonomira pamberi pekomisheni iyi kana vaMunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vasina kushevedzwa kuzopa humbo kukomisheni iyi. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi kuti vaMunangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa zvavakati zvaizivikanwawo navaChiwenga avo vaivawo zvakare gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika panguva iyi.
Tafunga kuti pamwe kuda pavati pfe vaMunangagwa vati pfe nemufaro patotoona kuti vati pfoo nyika yaponja neruvengo rwokuti unosvikawo kuti munhu akakukwikwidza akasaita kuti nyika yave nemhirizhonga anotozama kuti uve nerunyararo tichiragidzira murunyararo iwo unoita dambudziko naye. Saka izvozvo ndo patava pokuti tichada kuona tsamba yatapuwa iyi kuti ivowo vari kushedzwa here, vaChiwenga vari kushedzwa here. Kana vachishedzwa tochiona manje kuti zvinhu zvinofamba sei, nekuti kana vasingashedzwi kureva kuti pane dambudziko rokuti chaani kuti commission ine kwayakarerekera kana isina kwayakarerekera chero akangotaurwa zita kana vari kuti vanoshedza vasi vakataurwa zita ina ndina chokuwanda.
Mutauriri wekomishoni yavamotlante vajohn Masuku vaudza Studio 7 kuti zvakanakira vachamisa kuti vamire pamberi pekomishoni yavo kuti vataurewo pavamire panyaya iyi. Vamasuku vati komishoni yavo ichiri kuongorora kuti vamunangagwa navachiwenga vomiswa here pamberi pekomishoni yavo.
Vanhu vari kushedzwa panguva inenge yakakodzera, saka hatingati vachauya kana vauye.
Gweta uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti vachamisa vasungirwa nemutemo kuenda kunomira pamberi pekomishoni yavamotlante iyi kana vasingade. Zvitevera kukokwa kwavaitwa vachititsamba yatumirwa vachamisa iyi harisi gwaro riri pamutemo rinovasungira kuti vamire pamberi pekomishoni iyi kana kuti sapina.
Pamutemo vane mvumo yekuramba kuenda, havasungirwe nemutemo kuti vaende nenzira yekuti vangokokwa chete.
Vachamisa vati ivo nebato ravo havasiriwo vakaudza vanhu vakaratidzira musi uyu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira.
It was very stupid even for people who demonstrated to demonstrate for the results to be released. It was stupid because they then opened themselves for attacks and for manipulation. I think whoever demonstrated they have their right, but I feel that it was not called for. And that's my view. I'm not insulting them, but I have a right, just like any other, because it was premature, it was strategic.
Kunyange hazvo hurumende ichiti kwakafa vanhu vatanhatu musi uyu, masangano akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanogona kudarika gumi sezvo vamwe vakapfurwa ava vachinzi vakafa vachiendeswa kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Papira gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto nevamwe vanhu veruzhinji. Musi wa15 Mbudzi 2017, mauto panguva ino ainge akakomberedza imba yavaMugabe yeBlue Roof kuBorodio muHarare uye zvimwe zvivakwa zvose zvehurumende vachida kumanikidza vaMugabe kuti vasiye chigaro. Mauto panguva imwe chetewo aitsvagawo mamwe makurukota ehurumende akaita sava Xavier Kasukwere, Dr. Ignatius Chombo, Mozvinafundo, Jonathan Moyo nevamwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chokutanga ndechekuti nyaya dzedemokratization kana kuti dzokusungunuka mumatongerwo enyika neupfumi hachisi chinhu chinoitika zuva rimwe chete. Iprocess inotora nguva yakareba, asi process yacho ichitora nguva yakareba pane masteps akakosha anofanira kuonekwa achiitwa kuti tionekwe kuti nyika iri mugwara rakanaka here. Chokutanga chiripo ndechekuti kubva kwakaita vaMugabe chero nzira yavakabviswa yanga isiri nzira yakanaka, asi chinhu chikuru mugwara rekuti nyika iite democratic transition. Asi dambudziko rakaitika nderekuti kuenda kwaMugabe chiri chinhu chakanaka, nekuti utongo hwavo hwanga husingachabetseri nyika, nekuti vanga vachitonga zvemumbimbi ndoga, nekuti vanga vakuita politics dzemhuri yavo, nekuti vanga vachiita zvinhu zvecorruption zvekumbunyikidza vanhu. Matanha anotorwa navo Munangagwa kuti vasiye maitiro avaMugabe ndo anyangadza, ndo aita kuti vanhu vaone sekuti hapana zvazviri kureva. Plus masystems aishandiswa navaMugabe, mainstitutions aishandiswa navaMugabe kuita utongo hwavo, haana kubviswa navaMunangagwa. Saka izvezvo zvinopa kuti tione sekuti hapana movement yaitwa kuti tigadzirise utongi hwavaMugabe nemapolicies avaMugabe nemainstitutions avaMugabe avaishandisa kuvhiringidza utongi hwejekerere, nekuti ikonomi yenyika isaenda mberi. VaMunangagwa vasati vati vaita izvizvo, vanongotaura chero kuti Zimbabwe is open for business. I am under corruption.
Saka kuti munyika munyatsouye shanduko, chii chinoda kuitwa nevanhu veZimbabwe?
Chinofanira kuitwa nokutanga navaMunangagwa kureforma zano. VaMunangagwa vanofanira kureforma zano sekureforma kwakaitwa the Chinese Communist Party na Deng Xiaoping pakabva vamao. Vamwe vanhu vanga vachitoita zvekorapisheni, vamwe vakatoitwa maexecutions jaikowe muchina. Ina hanga handisi kuti munyika maungabitwe maexecutions, But the problem is that vanhu ari corrupt. Vanotsamba nevanhu veutungamiri hwemuzano. Saka zano inofanira kureform. Henu munyika vanhu vanofanira kuramba vari pachikwati vachitaurira utungamiri. Telling truth to power kuti aiwa izvi handizvokizvo.
Dr. Pedzwai Ruhanya varikuita dzidzo zvepamusoro soro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa vangovari parunare muJohannesburg makare. Vagari vekwa mutoko vanoti hapana chavari kuwana kubva pakucherwa kwematombo eblack granite kubva munzvimbo mavo uye vanoona sekuti izvi zvinokonzerwa neutungamiri hune huori uye hwakaipa. Vagari ava vanga vachitaura pamusangano wanga uchiitwa neStudio 7 Media Center pamwe nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wanga wakarongwa neStudio 7 neMedia Center pamutoko Center, vagari ava vati kubvira pakatanga kucherwa matombo aya kumakore kuma 1980s, nzvimbo yavo haisi kusimukira. Vatiwo nzvimbo yavo iri kutoparadzwa uye migwagwa yaparara sezvo makambani anochera matombo aya asiri kugadzirisa migwagwa. Chimwe chinosuisa chabuda pamusangano wanhasi ndechekuti vagari ava nekanzuru yemutoko havazivi huwandu nekukosha kwematombo aya sezvo pasina michina yekuyera matombo aya paanobuda munzvimbo iyi. Vaimbo vekanzura mukanzuru yemutoko vashemukativu vati zvinosuisa kuti kusvika pari zvino hapana muchina kana kuti weighbridge kuti kanzuru ione huwandu hwematombo anobva munzvimbo iyi.
Pamariri kutaurwa iyi ndizo benefit yewe unofanira kuwaziva wanoyera sei weighbridge dai yakawakwa pamutaizogona kuti tizoziva kuti wanocharge sei pakuremu neuwandu hurikutakurwa hwedombo rinenge richiita sei ndiyo kamari kainzi dollar paichargwa pakilogram yei yacho.
Vatiwo vagari vemamutoko vanofanira kubatana kuti vaone kuti zviwanikwa nezvicherwa zviri munzvimbo mavo zvinotengeswa sei pamwe nekuona kuti vaona mugove wavo.
Kuti ngati tarisei zviwanikwa zvedu tirege kutarisirwa nevanobva kusaidi isu wacho vagari kuru madzishe ndo anotera mutsika dzedu zvinhu zvinobva mavari zvinobayiwa mavari zvinofanira kunge zvichibhenefita zvosiya kundutso muvagari asi hazvisi kubhenefita.
Vati vanhu havafaniri kutarira kubatsirwa nevatungamiriri vachiti vatungamiriri vacho kusanganisira madzishe ndivo vane uori hwatadzisa kuti nyika ibudirire. VaKingston Ngururu vati zvakakosha kuti vagari vabatane voenda kuhurumende kuti vapiwewo nzvimbo yekuchera matombo aya kuti vasimudzire nzvimbo yavo.
Zvine chifunga ini ndezvekuti dai zvaita vanhu vagara pasi kutungamirwa matombo madzishe nemasapuka poiti vanikwa makomiti claims iwayare jesu kaleveva vanhu vavane maclaims avo aripeiwayo tinogona panogona kugadziriswa isi toone tine chikamu chokuziva kuti mamutombo matombo ari kutorwa tine shiya yedu kana yauya mariro yazvina basa tishoma zvakadii asi ikaungana kuti time inotibetsera pakubvisirwa pamutombo.
Mumwe mugari ataura pamusangano wanhasi ati nhamo dzese dzakatarisana nevana veZimbabwe dzakaita sekusabatsirikana nezviwanikwa munzvimbo dzavo dzinokonzerwa neutongo hwakashata kubva kumutungamiri wenyika kusvika kumasabhuku.
Utungamiri hwedu huri accountable kwatiri here? Unogona here kuti tikasangana nawo tigonokuvabvunza kuti ko izvi zvakafamba sei, ko izvi zvakafamba sei? Inini ndiri kuti at the end of the day isisu vagari indofunga ndisitine mhosva nekuti tinotora vatungamiri vedu kuvaita vana mwari. Hatigone kuvabvunza kuti ko izvi makazviitirei, izvi makazviitirei? Chatinogona kungovarumbidza.
Vamapango Mapengo vatiwo zvakakosha kusarudza vatungamiriri vanosvitsa zvichemo zvevagari kumusoro nekugadzirisa vachiti izvi hazvisi kuitika pari zvino.
Ndinoreva kuti dambudziko redu tinosarudza vanhu nenyaya dzekunzi uyu munhu aiwa nyingi webato rakati yasaka ngaakuenda anavasika zvaanoziva ngaakuendemo kana apinda muya haanozvaanobvunza faivesi dzese dzinodzigana kusvika dzaita sei dzapera haana zvaanobvunza.
Nyanzvi munyaya dzemabasa ebudiriro muzvare Mesi Madzimure vati zviri kuitika kwamutoko zvinosuisa asi vati chinofadza ndechekuti vagari vava kuda kushanda pamwe mukugadzirisa matambudziko avo. Gore rapfuura paramende yakaita ongororo yekucherwa kutengwa kwe black granite kumutoko nemuzi ikakurudzira hurumende kuti ione zvaingaite kuti vanhu vepamutoko vabatsirikane kubva pazvicherwa zvinobva mudunhu mavo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Mangoja.
Tichiri panyaya iyi, regai timbonzwewo zvimwe zvataurwawo nevagari vekwamutoko ava.
Ini ndinoitwawo Messi Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko. Tikada kutarisa black granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo, but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze, richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo, nzira dzachona hadzina kunaka, hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinondipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi? Tiri kutadza papi isusu? Todini sevanhu vemucommunity?
Ini ndetwa Steven Zenda, ndabva kuwadi 19 kuchije kuchideta kudzasuku. Sismesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo, pandandoda kuti ndiziwo kuti imimi sezvimati muri mutungamiriri we something muno mamutoko. Nyaya yegranite inobenefita mba constituents ese here, kana kuti emamutoko tine, I know kuti tine 3 constituents dziri muno mamutoko. Granite inobenefita 3 constituents idzodzi here, kana kuti inobenefita 1 constituent? Inova ine mamines yayo at granite.
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo hanzvadzi. Isusu handitiri kuona kuti granite iri kutorwa richiendesa kuna naGermany kunzvimbo dziri overseas. Kure stereki kwariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko. Saka mamutoko munomu kuti singoti 1 constituents iyoyo chete ibenefiteka. Ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita nemutoko chete, kana zvinhu zvese zviri pachena zvichinyatsokuitwa negwara kwaro, Zimbabwe ingadai iri paneimwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema. Zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita, including Zimbabwe yachona. Tisatatomboenda kunze kwesoko, nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma, but mari yaya iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chakombera. Inini yangu hausi mubvunzo, asi kuti ndakutaura nevanhu vekwamutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds I think roughly around 2009. Vazhinji tinozviziva kuti takazofara kuti nyika yedu yawana upfumi. Botswana iri kurarama nemadiamonds, asi vari kudistributa upfumi huyahuyahu zvakanaka. Inini ndotanga nokupokana futi nepfungwa yekuti black granite nemhaya yongoti iri kuno kwamutoko ndeyedu kuvanhu vekwamutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuZimbabwe. Munhu wese wemuZimbabwe anofanira kubhenefita kubva kublack granite. But chiri kuti tadziva kuti tibhenefite kubva kublack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kukopa chii? Ndo mubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza, tingadai tiri kubvunza.
Avo vanga vari vamwe vagari vekwamutoko vachitaura neStudio 7 paurongwa hwanga hwaitwa iwo neStudio 7 yakabatana neMedia Center uye muzinda weZimbabwe, muzinda weAmerica uri muZimbabwe. Tinotenda zvikuru kune vose vapinda muchirongwa ichi.
Tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechechechewo kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota, panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitevhenyorawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook, pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musa pfuurwa nemukana uyu. Wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Munyaya yatiri kunzwa pfungwa dzevanhu nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzematongerwo enyika nezvekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Nhasi tine hurukuro navaMadhoki Chivasa, vanova mutauriri webato rinopikisa reNCA, uye muzvare Linda Masarira, vanovawo mutauriri werimwe bato rinopikisa reMDCT runotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Totanga kunzwa kubva kuna muzvare Masarira nezvekuona kwavo nezvekubviswa kwavaMugabe kuti kwakabatsira here.
Chekutanga chandingada kutaura chandinoona chashanduka kubva pakabva vaMugabe pachigaro ndechekuti political space kana mararamiro edu atinoita tichitaura nezvematongerwo enyika akasununguka kupfuura nguva yakanga ina vaMugabe vachitonga. Nguva yakanga ina vaMugabe vachitonga zvainetsa kuti vanhu vakurukure zvakasununguka nezvematongerwo enyika, sezvakuitika mazvarojero ukapinda mukombi, ukapinda mubhazi, ukaenda kupi, vanhu vanenge vachitaura vakasununguka nezvematongerwo enyika. Chepiri chandinoona zvangu chakati shandukei mabatirwo ebasa rehurumende ari kuitwa. Tinoona kuti vaMugabe vaingova munhu aingomuka mangwanani vongotaura kuti nhasi kuri kuitwa zvakati. Asi chandinoona chakati siyanei pana vaMunangagwa ndechekuti vanozama kuti vaite vachitaura nemastakeholders kuti apa todii, tofamba negwara ripi. Asi chandinoona chisina kushanduka zvamuchose inyaya yehuori. Nyaya yehuori inenge iri kunetsa hurumende yedu. Hurumende yaMugabe yange ine huori, iripo ine huori, uye mutungamiriri wenyika vaMunangagwa vanenge vari kutambudzika kuti vagone kunogadzirisa nyaya yehuori yauraya nyika yedu yeZimbabwe.
Vachivasa, munoonawo senyaya?
Yeah, semaonero edu sebato rinopikisa reNCA, toona sokuti hapana chatichanyaya kuchinja kubva kutongo hwaMugabe kuchinda kune hwaMunangagwa. Ndonga zviri pachena kuti vanhu havakangofanana. Tikatarisawo tichitarisa paurombo hwemunhuwo zvake anenge ari munyika, tinoona kuti hapana chatichanyaya kuchinja. Mari ichiringonetsa kuwana, mabasa haako, mune kutambura kwakawanda munyika. Vanhu vakaenda kuzvipatara havawani mushonga. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo tinoona kuti no, hapana chatichadi chachinja. Nyaya ingoripo ndeyengoti hurumende yavaMunangagwa chakangochinja ndeyengoti pane hurumende yeZANUPF yakutungamirwa navaMunangagwa. Hurumende iyi haina chayakatonyanya kutosiyana neyavaMugabe yaivapo iyayo. Zviri pachena kuti kuvana veZimbabwe kuti tikanyatsokutarisa kusiya kwezvishomane zvimwe zvanga zvitaurwa nehazvanzi yangu Linda izvo, zviri pachena kutivo pano kwatawanikwawo pachinzi pachinjawo zvimwe zvakaita sokuti pamwe hapana kumbundikidzwa kwakanyanya nezvimwe zvakadaro. Asi kuti tikatarisa futi panyaya idzodzodzo, kune zvimwe zvinenge zvitonziwo zviri kuitikawo kunzi hurumende haisati yatomunyanya kuchinja kune tichitarisa even kodzero dzevanhu, kuti vanowanikwawo futi vachimunyikidza kodzero dzevanhu. Saka sokuona kwedu isu seNCA toona sokuti ha chinoda kutochinja ihurumende yeZANUPF. Asi kuti hatingaexpecti kuti panganzi pane chenji kana kanzi ingori ZANUPF ingoripo iyoyo. Changochinja ndechengoti mutyairi webhazi ndiye angosiyana. Bhazi richingori rimwe chete iroro, ritori bhazi ratongoziva kuti amavhiri aya ari kuna kuchinja mudhiraivha wacho agona kunge uchikwinisa kusaidhi risiriro, richingori bhazi rimwe chete iroro.
Todzoka kwamuri muzvare Masarira, mungati chakaitika muZimbabwe ichi kupidigurwa kwehurumende nemauto here kana kuti nevanhu?
Chokwadi chaicho ndechekuti vanhu vakashandiswa nemauto. Asi nguva yandaitaura ini saLinda ndisina kumirira bato reMDCT gore rakapfuura kuti zvinhu ngatiitei tichiziva kuti zvichange zvakamira sei, ndakatukwa zvikuru pasocial media apa ndichinzi aiwa ndoiyoyi nguva ngatibvisei munhu chero tichimubvisa nenzira yakadii. Ndizvo zvainge zvakakoshera vanhu panguva iyoyo. Asi kuti tcharamba tichida kudzamadzama mune chiitiko icho chakatoitika kare, hachisi chiri chinhu chichiri neuremu. Asi zviripo pari zvino pazuva ranhasi sevana veZimbabwe pakuti tava namakore mazhinji kuti tichingoona kurwisana kwemapato mukati menyika ino, asi hapana kumbobvira pakaita shanduko pamararamiro echizvarwa chemwana wemuZimbabwe agere kumaruwa kana agere kurokesheni kana kunzvimbo yakadzikisirika. Icho ndo chinhu chakakosha chataakufanwa kuti titange kutarisana nacho kuti tofemudzira sei raramo rezvezvavo zvevana vemuno muZimbabwe vari kutambudzika vasina chouviri vari kutadza kubata kana one bond note kune vamwe vasakamboribata vasina kana kumbosevenza kana kuita payslip. Ndinofunga ndiwo nhaurwa yakakosha yatinofanira kutanga kutaura nezvayo kuti vana vezvizvarwa zvemuZimbabwe vosimbuka sei vobatana sei kuti vati kune hurumende iripo kusvika muna 2023 tiri kuda mabasa tikuda chehuviri tivati gwe unoraramawo zvakanaka tienda kuzvipatara kune mishonga nekuti dambudziko ratinaro randakaongorora sevana veZimbabwe netoda kuramba tichitaura zviri shure toramba tichitaura zviri shure tikanganwa zvanhasi neramangwana zvirizvo zvakakosha zvinofanira kuti zvigadziriswe.
Touyawo kwamuri vacho vasati tichipeta nyaya iyi. Mungati vanhu vakashandiswa here nemauto kana kuti zvanga zvakakodzera kuti vamugabe vaende nei ipi zvayonzira?
Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti vana veZimbabwe vanofanirwa kutonzwisisa kuti dambudziko riri muno munyika ndekuti zvinhu zvese zvinoitwa nevana veZimbabwe vakawanda vachitenderana. Zvizhinji zvachozvo ndo zvinozoratidza kuti ndizvo zvinoita kuti nyika isaenderera mberi. Hakazikoke kutanga vachiita zvinhu zvakadaro. Tikatarisa chiro kumasure kwese uku Constitution yavakavhotera isusu seNCA tidaiwa maakuvhotera mutemo wakashata Constitution iyo ikavhoterwa ndofunga kuti takaona mashatura yakaita paelection yadarika iyi yaakuzoaplaiwayo. Saka dambudziko riripo ndekuti vana vemuZimbabwe vanofanira kuziva kuti zvinhu zvematongerwo enyika hazvisi zvokungowira nekuti vakawanda vari kuti zvakati.
Mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadhok Chivasa. Manzwawo zvakare kubva kuna muzvare Linda Masarira. Vanwawo zvakare mutauriri webato rimwe rinopikisa reMDCT rinotungamirwa naDr Thokozani Khupe. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, vamwe vatambi veZimbabwe Warriors vakatanga kuenda kuLiberia kumutambo weAfrica Nations Cup uri kutambirwa muMonrovia nemusweSvondo neZuro. Vatambi vanotambira munyika ndivo vakasimuka, asi vamwe vanotambira kunze vari kutarisirwa kungobva kwavanotambira vakananga kuLiberia. Zvichakadaro, chikwata chetriangle chatarisana nemakwikwi emuAfrica eCAF Confederation Cup mushure mekutora mukombe wechibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Triangle yakawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve vachamirira nyika mumakundano e2019 CAF Confederation Cup. Murairidzi wechikwata ichi Taurai Mangwiro anoti vakavimbiswa nevanovapa mari kuti vachakwikwidza makundano emuAfrica aya ayo ari kutanga muna zvita gore rino. Triangle inopihwa mari netongat bullets iyo inobika shuga muZimbabwe. Muteveri wemashuga Shuga Boys vamishekidziva vanoti vari kutarisira kuti chikwata chavo chichatamba zvinodakadza muAfrica nekusvika mumin league stage yemakundano aya. Zimbabwe yaive isina mumiriri makwikwi eCAF Confederation Cup egore rino mushure mekunge Harare City yakabuda makundano aya nemhaka yokushaya mari. Dynamos ndiyo ine mukurumbira makwikwi emuAfrica mushure mekusvika mufinary yeCAF Champions League muna 1998 nemumasemifinary muna 2008. Asi pamakore gumi apfuura zvikwata zvemuZimbabwe zvanga zvichitatarika makwikwi nevekune dzimwe nyika. Capes United ndiyo yakaitawo zviri nani muna 2017 apo yakasvika mumin league stage yeCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk Women's Forum nasi na 8 PM tichange tichitarisa nezvekubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe tichiona kuti pane zvachinja here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kana 15460 kHz per shortwave. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.